A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 14th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the planned demonstrations by the opposition MDC in the diaspora in support of the main protest in Harare.
The MDC says it will be taking to the streets on Friday in a peaceful march that is aimed at putting pressure on the ZANU-PF government to address a raft of shortcomings that have allegedly led to an economic crisis.
The protests will be in Harare this Friday, then on Monday will be in Bulawayo and will continue to other cities.
Supporters of the opposition party in the diaspora say they are going to hold vigils outside the Zimbabwe consulates in Washington, D.C., London and South Africa in solidarity with their compatriots at home.
The MDC held a press conference today to update the preparations of the demo and address numerous rumors and suspected state propaganda to the effect that the protest had been cancelled or postponed. Here is the party spokesman, Daniel Molokele.
It's going to come out. Definitely going ahead. Ignore this whole propaganda. We're definitely going ahead. That's the message that is coming out. All systems go. And it's very important for everyone out there to know that we are not even thinking twice. We are very clear, emphatically clear, that on Friday we are going ahead. We are going ahead. And not just on Friday. It's just the launch date. It's a series. It's a permanent process until we resolve issues. So as some of you have heard, we are definitely going ahead on Friday in Harare, on Monday in Bulawayo, on Tuesday in Gweru, on Wednesday in Masingo, and on Thursday in Mutare, and we'll continue to roll out town by town, city by city. So this is a nationwide strategy to allow all Zimbabweans across this country to freely express themselves. So it's not just Harare, just to be clear to everyone else, it's across Zimbabwe, and more towns and cities will be joining in due course. But we're starting with these five. We're starting with Harare, Bulawayo, Gweru, Masingo, and Ontario.
That was MDC spokesman Daniel Fortune Molokele. He was talking in a press conference today in Harare, Jonga.
And remember to join our discussion. Phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongu vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu chediaspora chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tiri kutarisa kuratidzira kuri kurongwa nemapato ndingati nebato rinopikisa reMDC kuZimbabwe nemusi wechishanu, asi bato iri riri kukoka vese vana veZimbabwe kuti vange vachipinda mukuratidzira ikoko. Zvimwe chetewo zvaitwa nemapoka kana kuti maprovinzi ebato iri munyika dzakasiyana siyana mudiaspora vari kuitawo yavari kuti kutsigira kana rutsigiro rwavari kupa kuratidzira kunenge kusvika kuZimbabwe nemusi wechishanu. Ivo vari mudiaspora vari kunze kwenyika vachaungana kumizinda yeZimbabwe munyika dzakasiyana siyana vachiratidzirawo vari pamizinda iyoyo. Asi vari kuti kuratidzira uku hakusi kwevana kwebato reMDC chete, asi ndekwevana veZimbabwe vese vari kunze kwenyika nevari munyika vari kukokwa kuti vange vachipinda mukuratidzira ikoko. Tamboita hurukuro nevanobata zvigaro muno muMDC muAmerica, muNorth America, MDC North America, vari kuti nemusi wechishanu nenguva dza10 mangwanani vanenge vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC takataurawo nevezanupf vanomirira zanupf muno muamerica vakataurawo kuti aiwa ikodzero dzavo dzekuti vange vachiratidzira asi chavasingatawirira nacho ndechekuti pazoitwa kuparadzwa kwemidziyo nekuputswa kwezvinhu kuzimbabwe tiri kunzwawo kuti ndo zvimwe chete zviri kutaurwawo nebato rezanupf tinonzwa kuti vechidiki vezanupf vari kuti kutaridzira ikoko kuchaitwa nemdc hakufanira kunge kuchienderera mberi nekuti vanotyira kuti kunogona kuzoita violent kana kuti kunozoita mhirizhonga asi vemdc vari kuti aiwa hapana mhirizhonga inoitika kunze kwekunge kwaita vanopindira vachikonzera mhirizhonga ichimwe chiri kushamisawo vanhu chris ndechekuti tanzwa kuti vechidiki vezanupf vari kuungana muharare kutanga nhasi vachinzi mangwana vanenge vaine musangano wavari kudzidziswa zvokurima muharare gardens kusvika nemusi wechishanu rinove zuva riri kuratidzira vanhu vemdc zvokuti zvakupa vamwe kuti vange vachibvunza kuti musangano wezanupf wezvekurima uyu wechidiki uri kuitirwa muharare gardens wanangana sei nekuratidzira kwemdc ivo vezanupf vambenge vachiti havasi kuda kuti kuratidzirawo kuenderere mberi
yebo kambezulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum namhlanje ke sixoxa ngokuza yenzakala ngolwesihlanu siyazi ukubana ekhaya eZimbabwe abantu abasekeli be-MDC baqoqa ukuthi batshengisele edolobheni leHarare bathi khona ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka ngomvulo kobulawayo kuthi ngolwesibili eGweru kusiya njalo ngamanye amadolobho siyezwa njalo njengalokho okukhulunywa ngomunye wami uJonga Kandemiri ukuthiwa khona bakhona abasekeli bebandla leZANU-PF asebeqalisile ukubuthana edolobheni leHarare kusukisela lamhlanje kuze kuyofika ngolwesihlanu kuthiwa ke bayafundiswa ngezokulima asazi ukuthi yikulima okuqotho yini kumbe hayi siza kubona ukuthi kuyayenzakalani kodwa bebesitsho bona ubana hayi bafuni ukuthi kube lo msindo yikho okwesatshelwa ngabaningi njalo sike sabona imbiko esabalalayo lapha ebulenjini be-intanethi abanye besithi bona hayi kuzaba lo msindo abanye bathi lokhu lalokhu kodwa ke ibandla le-MDC lithi lona hayi alifuni ukuthi kube lokuqhamuka komsindo ngoba bafuna nje ukuthi kuyenzwe ngokuthula Jonga
ndizvozvo handisizive kuti tine vatiinawo here parunare I'm not sure whether we now have our guests. We are expecting Mr. Frank Guni, who is the ZANU-PF representative in America. We are also expecting Mr. Tamburai Gwekwerere, who is an MDC North America member. And also Mr. Kingston Jambau in the United Kingdom. He is a member of a group, Local Solutions Council. We are expecting our guests. I'm not sure whether we now have them on the air. Hello? Okay. Okay, hello. Yes, Chris, I understand we now have Mr. Kingston Jambao is with the Local Solutions Council based in the United Kingdom. And I understand they are also going to join in the demonstrations to be held at the London Consulate or the London Embassy. Hola, Jambao, to gamchira muchirongwa chedu. Aiwa tiriwa penyu. Maybe you can start by explaining in English for the benefit of all our listeners what we are planning to do on Friday. We understand that the MDC led by Advocate Nelson Chamisa is going to demonstrate in Harare. But in the diaspora, there are several organizations, including the MDC branches. They are also going to picket at Zimbabwe embassies. Tell us how you are going to participate in this planned demo.
Okay, yes. We are non-governmental organizations. Our organization is not political. But what we have decided to do is to join the MDC in these demonstrations because the trouble that we are having is for all Zimbabweans. So what we have done is we have called upon every Zimbabwean who is in the UK to come to these demonstrations and show their frustration that this government has given them.
What time are you going to demonstrate?
We are going to start at 11 in the morning. The time frame is between 11 and 2, but we can extend depending on the numbers of people that we are getting, because we might get the numbers that we got like in November. If we do, we might extend up until in the evening.
Mm-hmm. Chris.
Okay. Mr. Jambao, maybe if you can stand by, we are coming back to you. But meanwhile, we are going to watch a short video clip. I'm not sure if it's ready, but we wanted to give you to give our listeners an idea of what some people are thinking. These are the thoughts of Chief Kaisa Ndiweni of Ntabazinduna in Matabeleland North.
And on the day, let us all take out our smartphones. Let us all record every single street in this country. Record those individuals who are engaging in illegalities. If it is a uniformed officer, record that. If it is a member of the public, record that. Whoever it is, because what we're after here is to make sure that these protests proceed in a legal fashion, as it is enshrined in our law, as I've been assured by the various departments in this administration, that there would be no issue, there should be no fear for protest. On the side of the administration, I would advise caution. There is no need for heavy-handedness. There is no need for feeling as if you are being attacked. There is no need for reacting in a manner which is out of kilt with what we expect. This is Zimbabwe 2019. There's no one who can reject the idea or the suggestion that we are in a terrible, terrible, terrible situation. There has to be communication. A protest is a natural part of being human, to engage and to talk with the other side and to bring common sense to what it is that we're trying to do. So let us all take part in it. Thank you very much.
Yes, that was the chief there, Chief Kaisa Ndiweni of Ntabazinduna, giving his thoughts on what should happen on Friday. So, Mr. Jambao, back to you. You heard there the chief, and we have heard also the concerns of many people back in Zimbabwe who are saying there could be an outbreak of violence. Do you see that happening, or you think it's just blown out of proportion?
I think that if you look, the MDC has called for peaceful demonstrations. But I've been reading reports that have been published by the Herald, and they are calling them violent demonstrations. So how do you know that they are violent demonstrations when they haven't even happened? You see, so what the government of Zimbabwe, it looks like, is trying to do is to make sure that they tell everyone that this demonstrations will be violent before there is even a demonstration, so that they can have an excuse to use their heavy-handedness. And we actually think that there is going to be some heavy-handedness from the government.
Mm. But Mr. Jambao, last time in London, we saw demonstrations at the embassy where Foreign Affairs Minister S.B. Moyo was allegedly attacked by some of those people who were picketing at the embassy. And these are some of the examples that the government and ZANU-PF are using to discredit the planned demonstrations. What can you say about that?
Well, if I'm to talk about that incident that happened with S.B. Moyo, the people who were there, there was actually a video that came out that showed, and pictures that showed, that Mr. S.B. Moyo's aide attacked the lady in question first. So actually the lady in question was actually defending herself. it was not planned that we are going to be violent or to attack anyone. We have had many demonstrations here in the UK, and there has never been such such incidences.
Mm. Thank you so much. Go ahead.
So we are saying that these demonstrations are peaceful demonstrations. What the people of Zimbabwe want to do is to send a message, especially for us here in the diaspora, to send a message to the world to say, this is exactly what is happening in Zimbabwe. We have got an illegitimate government. We have got a government that kills its own people. Up until today, there has not been anyone who has been held accountable to the 1st of October, 1st of August killings. So those are the kind of things that we would like to highlight. And we would like the people of Zimbabwe to come out in numbers to show that they are tired because they are hungry. They can't get fuel. There is no jobs. The situation is getting out of control. Zimbabwe is going down. Mm. So we need to get that resolved before it becomes too late.
Yes, but Mr. Jambao, President Emmerson Mnangagwa just yesterday said that there is light at the end of the tunnel. He said, to put it in his words, he said, the darkest hour is before dawn, and what we are experiencing is the darkest hour, and the dawn is just around the corner. Would you believe that?
No. That is just political statement. You see, what is happening in Zimbabwe is that if you look, what we need is jobs. Jobs are created by industries. Industries can only come in a country where they are guaranteed protection. Now, in Zimbabwe, there is no such thing. There are decrees. Our government can come up with a new law, mandatory law today. 2 months down the line, they've got another law. So you're not going to get investment in those kinds of in that kind of environment. So I don't know what Mr. Mnangagwa was talking about, because what we need is a democratic environment that can bring people to invest their money. Even Zimbabweans right now at the moment, they don't want to bring their money back home because they don't know what's going to happen to it.
Thank you so much. Jambao mbo bata yanyimuri parunare Christ mboona zvanyorwa nevatereri vedu paFacebook, pashona Facebook page. Tina mukoma Washington mutume hanzi ndodawo kupinda muchirongwa vari kunyora vari kuSouth Africa. Vaisa namba dzavo, koitavo hanzi Kavelo Matinzwei hanzi kuratidzira hatimire kunyange vakativhundutsira hatichatye izvo. Then mkoma love mo munacho as the walls of Jericho are falling. Kuita taurai nyika dzino msoko vaisa namba dzavo dzekuSouth Africa hanzi da kupindawo muchirongwa. Kuita Richard Moyo hanzi ini mufundisi Richard Moyo ndinokumbirawo kutaura pachirongwa chanhasi manhero ano. Ini ndinoti kuratidzirawo kukwanga kwakanaka asi pari zvino zviri pachena kuti dai vachamisa vambokumisa kuratidzira uku kuti kumiswe nokuti tinotyira vanhu. Ndava Richard Moyo wavo. Koita mukoma Teach B Ruku hanzi ndiudzirewo vezano PF kuti hatisi kudzokera shure zvavo zvava kuita zvekutumira information nemaposta yekuti demo is cancelled vachifunga kuti takadhibha. Aiwa, hatibve kusumba maramba pfungwe isu. Zvavari kuita kurakidza kutya hungwaru cause they know kuti Zimbabwe is going to rise. Aluta continue. Hamene kuti sei mukoma Teach B wabva wango sarudza usumba maramba pfungwe kwandinobva. Handizivi kuti vanyanyo ndidenherei kudaro. Tinenge tine muteereri parunhare Chris. Regai tinzwe muteereri tisati tadzokera kune mangwa mashoko pamwe nevadaro vedu. Hallo. Zita ndiani? Mukoma zita ndiani? Imi munoitwa ani?
Hello?
Zita renyu ndiani?
Ini ndini Stuart.
Mukoma Stuart, muri kufona muri kupi?
Ndikufona ndikuBelvedere.
Belvedere, taurai tinzwe.
Ini ndikuti zvekuti vanhu vezano PF guys. zvakudokonzeresa mhirizhonga nekuti ivo kanga vasaedzera kupindura mune mudemonstration yatida kuta isusu vanhu vemdc nekuti isusu pakudzaa tinobva tamboita zvemhirizhonga tinozikana nekuita madhemonstration ane runyararo asina mhirizhonga but ivo kana vapindira manje ndo vanozoda kutanga kuita mhirizhonga zvikudizizonzi vanhu vemdc nerunhu vakudemonstrata but mhirizhonga inenge yabva kuvanhu vemdc isu sevanhu vemdc hatina masoja kaizvo
asi ka mukoma Stuart, masoja anonzi anozodaidzwa kana paita mhirizhonga inenge yatadzwa nemapurisa sezvakaitika musi wa1 August ndozvavanotaura kuchitiwa zvakare muna January paya vanotaura zvakare zvikonzero zvimwe chete izvozvo
ndio matauriro avanhu vayavai but zvinhu zvese zvavanotongoita vanotogara vanotongoapply masoja tinongomana efrue saka ndo matauriro avo izvozvi masoja akatogadzirira akatomirira kuda kuona demonstration iyo saivo vanozosanga manje kungotanga kuti tazoti masoja azongoya but ivo masoja akatoita izvozvo but hatingaone sekuti zvinhu zvakanaka nekuti zvava kubvundutsira vanhu munhu ikodzero dzedu isusu vanhu kutipinde musiti tichinyunyuta nematambudziko atirisangana nawo but ivo manje kana voda kuti zviringa manje ka kuti ivo vangodya vachiguta iwo hationei pane chimiro chakanaka ipapo mukoma jaa
Thank you so much, Mkoma Stuart. Maita basa. Asiye zvinezvo mumigwagwa makamira sei? Muri kufambika here?
Izvo handizvinobvira ndambofamba zvangu panditori kuumba zvangu.
No, thank you so much. Regai tinzwe tine mumwe muteereri parunare. Hallo? Hallo?
Yeah.
Yeah, makadiko?
Ndofara makadiko.
Ndiani avo?
Ndimoyo kuRengo Mine.
Moyo, muri kuRengo Mine. Rengo Mine iri kupi zviya?
Kumasvingo.
Masvingo. Aiwa, tinotenda zvikuru kuti makwanisa kutibata muchirongwa. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yekuratidzira kuri kurongwa musi wechishanu muHarare pamwe chetewo nekune mamwe mizinda kune mamwe maembasi eZimbabwe kunze kwenyika. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ini ndiri kutozvifarira chaizvo, ndafara kupinda muchirongwa zuva ranhasi. Ndinoti vanhu dai vakaratidzira chaizvo chaizvo, ndaida kumbobvunzawo vaFrank Guni avo vakambotaura imwe mandi yadarika iyo vachiti kuAmerica kune rusaro rwaganda. Dai kwa kune rusaro rwaganda vangadai variko here ikoko? Saka ndo zvatoda kutonyanya kutoratidzira izvozvo nevari kuAmerica zvavatonyatsoratidzira.
Tinodai vanga vakwanisa kubatika zvino vaGuni havasi kubatika panhare. Tiri kuedza kuvafonera, havasi kudaira nhare yavo. Tinoemba kuti shavabata vapinde muchirongwa tozovabvunza.
Vakataura nhasi futi makuseni vachiti hanzi zviya zvezvimutemo zvatetwa kuAmerica hanzi zvakaipa nekuti vamwe vemuZimbabwe vanenge vasingachakwanisi kurapiwa nekudidi zvimaaccommodation zvekoko kuAmerica. Kokuno kuZimbabwe tiri kumborarama sei? Kowo hatina kana mushonga, hatina kana chiko kuva kutobatsirwa zvavo. Kokuno torarama sei? Saka demonstration kuti zvozoenda kumberi ende tinozotsigira.
Thank you so much, Mamoyo.
Maita basa, nguma jonga.
Aiwa, tinotenda tisu mahapanisa wapinda muchirongwa. Chris, we first heard from our first caller, Mkoma Stuart, who was calling from Belvedere in Harare, who said that what the ZANU-PF members or what the ZANU-PF party is doing to try to cause chaos in the demonstrations arranged by MDC is what is going to cause violence. That's what Stuart said. And then our second caller, Muzare Moyo from Rengo Mine in Mashingo, she's also saying that people, wherever they are, should demonstrate. Mm-hmm. Yes. And she had a question for Mr. Frank Guni of ZANU-PF, but unfortunately, we are failing to get through to him now.
Yes, Jonga. I have a couple of messages from WhatsApp. We have Silo Pamela Kumalo Oti Lichonile Emsagazwene. Hi, Lichonile Pamela Uchonanjanwena. Sibelo Inondlovu. Inondlovu Sipe Inombolo Zake. Oti Simchayele Nje Kona Katesim. Lani liyanelisa ukuthi lingene kuhlelo nange uNdlovu sesilaye ecingweni. Ndlovu, siyakwamukela.
Wa.
Yeah. Ungapi kweSouth Africa?
Ngise Alexander babe kasi lamakasi yebalibiza iGomora.
Egomora.
Emagundwaneni.
Okay, ungasiphathisa usiphe imbono yakho.
Yeah, I na nami funa kuphathisa nje ukuthi hayi abantu bezibaba kufanele besuke nentela betshengisele ngoba libungulo labo leli. Eh libungulo labo ukuthi batshengisele ngoba abantu izinto ziqhubeka siba zimbi kusiya phambili.
Mhm.
Ngoba bangahlala nje bethule vele hayi khona. Umntwana ongakhalisi elendelekweni.
Mhm.
Ngoba sokukubi lathi sihlezi kunje selipale silinde isitendi manje bathi isitendi zangkhona aziphumi. Leke bathi kumkhono umkhono uyawosho kuyaphansi. Yabo into ebuhlungu kakhulu ezakala ekhale.
Yeah. Manje ke awesabeli na ukuthi kungaqhamuka udlakela olufana lalolo esalibona ngozibandlela.
Hey baba, eqinisweni ukuthi vele thina abantu ezabo sifile kudala.
Mhm.
Sokuthi into esayo abantu abathi into zakuye saba yipi. Kathi abantu bayanti abanye kusokungcono manje. Ngoba abantu abaningi bekungena lapha kuze impopho bedliwa izingonya bezama ukuze South Africa. Ifele endleleni. So yini into abantu ozayisaba futhi ukuthi uzavulawa. Angcono vele abantu bese kayiwani.
Mhm.
Belungise nje i-country yabo ngoba vele nqa ufunda ukuzokulunga e-Africa ukuthi uchitheke igazi khona kuzaluka. Ngemva kwalokho akula nto yalunga kuyahlala kuyikhona lokho nje isikhathi sonke. Abantu behlupheka nje.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi, siyabonga. Lihlaleli ngithinta. Hayi, nasilapha eAlex lakho yenza ithwele nzima lapha. Hayi, hayi, manje siyafisa ukubuyela ekhaya kodwa eyi, yakhumbula ukuthi abantwana baza kudlani ngoba kunzima lezikole, school fees nje hayi, kunzima kakhulu.
Hey, hayi, hayi, hayi. Sasithembe ukuthi kuzalunga. Sibongile.
Hayi lokho kwehlula baba ngoba kwehlula lomdala wethu uNkomo la wayethu uzalunga waze watshona wakuthiya kunjalo lathi sesikhulile ngaleso sikhathi sibancane manje sethu singamakhehla siyazifisa ukuthiya kunjalo abantwana bethu labo baza kuthiya kunjalo.
Hayi singathembi asithemba ukuthi kuzalunga baba Ndlovu.
Hayi siyabonga baba.
Hayi sibongile kakhulu usale kuhle emagundwaneni lapha ngakulumi.
Abalume emkhukhwini lapho.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi, sibongile ba.
Jonga.
Thank you so much, Chris. We now have Mr. Frank Guni, the ZANU-PF representative in America. Mr. Guni, welcome to our show.
Thank you very much, sir.
Yes, we were wondering what happened to Mr. Guni, you know, and some callers were even beginning to doubt us that we are going to have you on our show. Thank you for showing up.
Thank you. I was waiting for the call. I think there was something wrong with the network, but I'm here now.
Oh, thank you so much. So the topic today is demonstrations, planned demonstrations by the MDC in Harare and solidarity marches by MDC and other organizations in the diaspora. What's your take on this?
Well, we think these are pointless efforts, and we know the hidden agenda is that to try and subvert a constitutionally elected government. If there were genuine grievances, we have created a national dialogue platform for every Zimbabwean, including political parties and their leadership, to come and protest and express whatever views, whatever disagreement they might have, so that together we can build Zimbabwe. We don't really see the benefit of these demonstrations. Yes, we do understand that constitutionally Zimbabweans have a right to express themselves through demonstrations in a legal manner, but there has to be a genuine reason for those things. At this point, we really do not understand what they are trying to do.
Okay, thank you so much, Dr. Guni, but it seems like we have a bad connection. I don't know if where you are, there's no clear network.
Let me try again.
But you are clear now.
I'm clear now?
Yes.
Yeah, you are much better. Okay, we have on the other line Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council in the United Kingdom. Would you like to respond to what Dr. Guni has just said, Mr. Jambao?
Yes, Mr. Guni has just talked about this platform that has been put in place for grievances. I mean, the government has recommendations from the Monsanto Commission that they haven't even implemented. I mean, like I said, there is still people roaming about who are murderers who killed people in August.
Mm-hmm.
So what we are actually wanting the MDC and all Zimbabweans and all organizations that have got Zimbabwe's interest at heart to call for this demonstration to go on, like, for instance, every Friday until the demands are met. I mean, we have seen these kind of demonstrations happening in Hong Kong, where if you are going full force every Friday, nonstop, things will happen. I mean, we have had demonstrations in Zimbabwe, and what has happened is that people have been killed, and we end up talking about people who have been killed. Nothing has been achieved. Another demonstration in January, nothing achieved. So we are actually looking to see if MDC can look back and see these things and call for these demonstrations to have no expiry date. They should carry on until we reach somewhere. We have also seen this in Sudan.
Regai tinzwe vaguni kuti vanoti vaguni manzwa zvataurwa nava jamba.
Vajamba vari kungodzamba dzamba, hapana nyaya vari kutaura. Vari kutaura zvemoshande commission yakaitwa last year. My recommendations emoshande commission ari kuimplementwa saizvo, izvozvo kutaura kwatiri kuita. Kana pane chavari kuziva chisiri kuimplementwa, ndavatitaurire kuti ndechipi tochigadzirisa. Isusu sekuziva kwatiri kuita sezanupf nehurumende, tinoziva kuti zvakarekomendwa necommission zviri kutevedzerwa saizvozvo zviri pamutemo. Zvavari kutaura kuti kunana Sudhani kudii, kutaura kuti varikuda kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhuka, zvino regaiti vayambire pachena kuti hazvife zvakaitika. Hatisi kuzoregera vachida kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhu veZimbabwe zviri pachena. Kana vaine zvichemo zvavainazvo kutaura kwataita, takateedza kuti vematongerwo enyika, vangava vamwe vemachechi vemabhizimisi, uyai nezvamuinazvo tigare pasi, tiite maonera pamwe chima chemuzukuru. Zimbabwe ndeyedu tese. Izvi zvokuda kuita mhirishonga vachida kubvisa hurumende nerweseri, vachinyepera kuti tiri kuita mademonstration ari peaceful. Hakuna demonstration iri peaceful inoramba ichiitwa perpetual. History yavo inotirakidza kuti pese pavanoita mademonstrations vanopedzisira paitika mhirishonga. Marights ekuti vanhu vaite mademonstrations hongu anobvumidzwa munyika yeZimbabwe, asi marights iwayo kune vamwe vane marights avowo zvakare. Vanhu vanenge vachida kuenda kumabasa kwavo, vanenge vachida kufamba midzi migwagwa. Kana ivo vachida kuita demonstration, vanotedzera zviri pamutemo, votarirwa nehurumende kana nemapurisa kuti kana muri kuda kumacha muchamata nemugwagwa wakati kubva pakati muchisvika pakati nenguva dzakati, kuitira kuti vanhuwo zvavo vanoda kushandisa nzvimbo idzodzo vange vakatapudzwa munzvimbo
idzodzo.
Okay, zvavo zvokuti vanoita perpetual, haiwa
Mr. Guni, let me disrupt you a bit. You know, Mr. Guni, what you have just mentioned, that if they want to demonstrate peacefully, the police should give them assign the roads to use to demonstrate, to avoid people who are going about their businesses. But as we understand, up to now, the party has not even heard from the police. How are they going to plan?
If they haven't heard from the police, they should follow up with their request as required by law. There is no country in the world that allows people to just demonstrate wherever they want. Kuno kana kuno ku America kwatiri here, people apply for permission to go and do their demonstrations. They are given specific time frames, specific venues, specific routes where they are required to do their demonstrations as within the law. Izvi zvokuti vakaita mademonstrations ari kunze kwemutemo, we are not going to allow that. That's not going to happen.
Hmm.
Chris.
Yes, Dr. Guni, but why not allowing, when you have said earlier on that the Constitution allows people to do that?
The Constitution allows people to demonstrate within the framework of the law. The law requires that they apply for a permit and they are given the date, the time, the route, all that is specified within the application and the permission, so sort, and the police will provide the escort for them to make sure that there is no disturbance of other people who are doing their own business. in the country.
No, but Dr. Guni, the Constitution doesn't say that it's an application. It's a notification.
It's a notification.
They have to be notified.
Notice has to be acknowledged. The police have to notify. They have to say, yes, we have acknowledged your application, and we have assessed that it's safe for you to do that much on that particular date, from that particular time to that particular time, on such and such a route. And the police are required to provide escort to make sure that those demonstrations are done peacefully within the framework of the law. Mm-hmm. If you are with the perpetual demonstrations, there is no law that allows perpetual demonstrations that are unmitigated.
Thank you so much. Vaguni, thank you so much. Rambai muri parunare tinoziva kuti vajambo vane zvekutaura asi regai timbotambira. Vatamburai Gwekwerere is the MDC North America representative, one of the officials in the MDC North America. Welcome to our show, Mr. Gwekwerere.
Oh, thank you very much.
We are discussing about the planned demonstrations, Friday's planned demonstrations in Harare, and the solidarity demonstrations and marches across the world by MDC and other organizations. And when you came in, we were listening to Frank Guni. Mr. Frank Guni is the ZANU-PF chairman for America and Canada. And we also have Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council in the United Kingdom. What's your comment to what Mr. Guni was just saying?
Thank you very much. Unfortunately, I only got a little bit of what he was saying. But what I would, from the little that I got, my question would be, he mentions things about, we will not allow this, we will not allow this. He's talking about the framework of the law. The framework of the law, the upholders of the law are the police. It's the police who will determine where and how we go and what we do. My query is on where does ZANU-PF come in when he starts saying we will not allow that, we will not. That is the little take I would have on what he said. That being said, I also just remind people I might have missed this chance to say that we are inviting people to come and join us at the embassy in DC. And Mr. Guni and ZANU-PF and everybody else who is interested is invited to come and show and demonstrate with us. It is a Zimbabwean thing. It is Zimbabweans who have these problems that they want to express through demonstration. The violence and everything else that Dr. Guni and other people have been mentioning is not part of the planned demonstration. It is a mere demonstration of people walking and showing by their numbers that these number of people have this to say about the situation prevailing.
Thank you so much. Siyabonga kakhulu.
Yes, Mr. Jambao, you heard there Dr. Guni elaborating about the need for permission to be given to people demonstrating. Can you give us your thought on that?
Yes, Mr. Guni, if you listen to the way he speaks, he actually speaks the ZANU-PF language. That is the language that we are actually that is actually asking us to go on the streets, because that is the language that we don't want to hear in a free Zimbabwe. You cannot say we don't want you to do, we are not going to allow this, we are not going to allow this. But clearly, that is not democracy. He talks of the implementation of the recommendations from the Mohlala Commission. Up until now, who has been charged with the killings that have happened during these demonstrations? When has demonstrations ever been free in Zimbabwe? You know, under Mnangagwa, the only demonstration that was free, well, it wasn't a demonstration, it was a march, which the government asked the people to come on the streets in numbers to oust Robert Mugabe. And not, nobody was killed at the time. They called that peaceful. So why can MDC not do peaceful demonstrations? Why cannot the people be allowed to go and express themselves freely on the streets without being killed, without being maimed, without all this chaos that is brought about by the army and the police.
Mm. Thank you so much.
So I think Mr. Nguni has actually sort of shown your listeners what ZANU-PF is about and why people need to go on the street.
Mm. Thank you so much, Mr. Jambao. Tisataenda kuna vaguni. Pane vateereri vari kunyora paFacebook page yedu yeshona. Vari kupopotera vaguni. Hanzi nemumwe dai vaguni vari padhuze ndavapa chematsenga nzungu. Aiwa, tisvike pakudaro. Asi pane mumwe muteereri waguni abvunza kuti ko inga muna 2017 muna November vanhu vakapinda mugwagwa vakaratidzira zvakaita kuti vamugabe vazosiya chigaro zvisina kana dambudziko. Chii chaipa kandai vanhu vakaratidzira vachisvika pakuti vamunangagwa vabve pachigaro? Vaguni.
Regardless, I think that let me correct a little bit of information here. Dine handi cheya ku Canada, dino cheya kuno ku America chete.
Okay.
Canada vane district yavo ne leadership yavo yezanupia.
Okay.
But going back to the issue on the table, the guy ndinyatsokubudisa pachena. Kana tichiti isusu, we are not going to allow that. We are the ruling party. This battle, dziri kutonga muZimbabwe. Saka hurumende iripo izvozvi iri kutonga ihurumende yeZANU-PF kutaura kwavari kuita. That's what I mean when we say we are not going to allow vanhu kuti vaite anaki nekupunza zvinhu munyika yedu. Tikatevedzera vari kuti hanzi MDC haite violence, ndo manyeko ari pachena. Munhu wese anoziva kuti mademonstrations achaitwa so far, tikatarisa kubva gore rapera pakazo pavanhu. Mademonstrations angare MDC vakafamba vachipisa dzimotikari, vakapfunza mabuildings, vachirova vanhu mumigwagwa, vachidisturba peace loving Zimbabweans vaizvifambira. Ndo zvatiri kuti izvo zvatisi kuda. Regai tidzokorere tinyatsokujekesa. Kana vachida kuita demonstration iri pamutemo, inofamba negwara remutemo wenyika, hapana anovarambidza. Vanobvumidzwa kuita izvozvo zviri pamutemo. Chatisingade ndevanhu vanotora muhoku, vanotora mutemo wogadzira mutemo wavo, vachida kuita zvavanoda, vachida kupindigura hurumende, vachihwanda nemademonstration. Iye zvino izvi mukataura zvavari kunyora pangava pamadandemutande, vabva kuita press statement masikati ano kuZimbabwe ikoko, vachitaura kuti vari kubvunza nyaya dzelegitimacy. Legitimacy yakagadziriswa kudhara, vanhu vakavhota vakavhotera ZANU-PF. Ivo vakapikisa, tikaenda kukoti vakatadza kuprojisa ma-V11 enhema dzavaitaura. Saka zvelegitimacy isu takarechidhimaiswa nevanhu veZimbabwe. Hatisi kuzorechidhimaiswa nevanhu vanoda kuita demonstration vachida kupinda pachisimba nerwoseri. Ndo zvatisingabvume izvozvo. Hongu, regedzai ndidzokorere. Kunoku vamamishaura navagweperera, tinoziva kuti vari kuda kuuya kuembasi nemusi weshanu kunoita demonstration. Ikodzero yavo. Asi kuti vatoita demonstration, vakatoaplya kumapurisa emuno muDC, vakapiwa mvumo yekuita izvozvo. Ndo zvinoitwa pasi rese. Hakuna munhu anongomuka woti hazi tabatana taakunoita demonstration. Hakuna izvozvo.
Vagwekwerere, amena mune zvekupindura here? Tisatadaidza kuti vatinzwe vateereri.
Tinotenda. Vaguni pavari kukanganisa kutiburitsira nyaya ndepekuti izvo vatizo. Isu hatisi kuzobvumira zvakadai nekuti mutemo unengaasi kunge zvanyatsokutsanangurwa pakuti pane notification according kumutemo wedu wenyika unoti tinozivisa mapurisa kuti tichange tichiita zvakadai. Mapurisa aziviswa, ndiwo ochizoita sei? Ochizoona kuti anenge achifamba nesu achipisira kuti pasazoitike mhirizhonga, pasazoitike kukanganiswa kwebasa. Izvo zvekuti izvo vanhu vanozi izvo Zimbabwe maZimbabwe maMDC ndivo vakakonzeresa, vakaita izvo. Inyaya inotozikanwa. Motlanthe Commission yakangoburitsa chakaitika chaizvo. Nevakaita zvakaita vanozikanwa. ZANU-PF ngaitirega kuramba ichingodzoka ichingoti patataura kuti tiri kuda kuita chakadai yoti wakadai.
Imi maunza mushande commission, hatisi kuti aitaura, ndimi maitaura. Imimi takubvunzai kuti chamuri kumakira chii? Demonstration hamuri kuita izvozvi zvindei? Hamuna vhidhiyo. Muri kungodzamba-dzamba. Iye zvino izvi maita press conference kuHarare muchitaura kuti demonstration ndeyekugadzirisa legitimacy. Legitimacy yamunogadzirisa mugwagwa ndeyei iyoyo.
Right. Vagwekwerere batai nyipa runhare, vaguni batai, vajambao batai, todzoka kwamuri. Timbotora muteereri. Hallo.
Hallo.
Yes, ndiani now?
Ndeitwa Simone Nzungoma, makadii?
Ndakasimba matisita, ndiani?
Simones.
Simones.
Yes.
Yeah, iro rakaoma iro. Simones.
Yeah.
Amasika ona ro. Randiremera. Asi zvisine zita izita. Regaitiri dai dzetinyatsori dai dzauti Simones. Mukoma Simones, tinotenda mapinda muchirongwa chedu tipeyo pfungwa dzenyu.
Avo vanonzi vaguna avava ngavaregere vana vezimbabwe vaipinde mustreet vagune netimu yavo varatidzire zviri kurwadza muzimbabwe mukoma hamana kumira zvakanaka hamuna zviri kufamba vanhu vese unongoona munhu akoti achifamba so anongoti zvakaoma wakomana kuratidza kuti stiresi yakazara muvanhu ngavaregere vanhu vambopedza shungu dzavo hakuna kana noizi inoitika ivo ndo vanoinsaita noizi vanhu ivava ndo dambudziko ravainaro vanoinsaita noizi zvisingaite vokugoti mdc ndananhingi ningi kokusiya vanhu vapinde mustreet varatidze zvichemo zvavo zvonzwikwa zvichemo kuita zvinhu ivo nevanhu
namhla kuhlelo lwavacha olwedhi
zviri kurwadza izvi munomu wematiri muno musouth africa tikutambudzwa munomu kuti tiende kumba tinosvika kubatana nei hakuna kana chiriko hakuna kana chiriko kuri kuva kuti vada kuvandudza nyika ngavabvurana river brothers ana olivis toziva kuti vari kuvandudza nyika zvinhu zvese zviriko but havadi ivo ndo vari kubhenefita ndosaka vari kupa mhene kuamerica mhene vari kupiwa vagunavo
vari kuwashington dc
ngavasadaro so 1980 pakahwina zanupiefu UNC vanhu vakapwanyirwa zimbabwe zvavanga vakagumbuka nezvinhu zvaiitika zvaangofanana naipapa zvinhu zvinochinja izvo ngavasa kunonzi kusapidzira vachimhanyira kutaura zvisina nebasa rese norwadza sireki zvavari kuita izvo
aiwa tinotenda mukoma Simones hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira vana vezimbabwe vari kunzwawo muchitaura kudai vachinzwawo vaguni vachitaura vajambawo vachitaura navagwekwere
timu roda kupindwa nadr Thomas Mapfume iroro vachimboshaudwa kutotukwa chaiko chaiko
aiwa tikurudzire kutukana nokuti makagara muchitukana hapana ukama hunoumbika chakanaka kutsvaga nzira dzekuumba ukama
mashoko avo avanotaura ndavanoita kuti vazotukwa vanotaura zvinorwadza vanhu ava
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Simones ndi mukoma Simones is calling from South Africa. He's saying that ZANU-PF should just leave the MDC people to demonstrate because people, they have frustrations and they need to vent these frustrations out. Instead of being harassed by ZANU-PF, they should be allowed to demonstrate.
Yeah. Yes, Chonga, let's go to Mr. Jambao. Mr. Jambao?
Yes.
Yes, Mr. Jambao, we have seen the kind of picketing and demonstration that has been done before in the diaspora outside embassies. Do these kind of demonstrations help at all?
Oh, yes, they do help because, mind you, we are demonstrating in the West. We are demonstrating in the United Kingdom, where the government of Zimbabwe seeks a legitimacy and they seek support from. So by demonstrating here, we are actually changing the minds of those in conservative government who were actually thinking that something has changed in Zimbabwe. Now, if you look now at the reports that you see from the UK, they are beginning to change their minds. They are beginning to see that we're wrong to think that something is changing in Zimbabwe. So, yes, they help. They help the British public, sympathizes with us, and then we actually now get positive press reports for our efforts.
Regai timboona pane vateereri vaviri vatatu vanyora pafacebook page yedu hanzi nevanonzi mai Cleopatra Tsamwai zviwayo hanzi vaguni musakanganwa kuti upenyu maimbodaro pana vamugabe musi makavabvisa makapembera tokuzivai kuti vanhu vezano hamubvumi kuti zano yatadza kunyange muchiona ngahanzi abviswa nhasi munangagwa ndimi munenge muri pamberi kupemberera ndamai hanze mai Cleopatra Tsamwai zviwayo koita vanonzi vakudzanai mapurisa. Hanzi tiri kumachira kuti muchinje maitiro enyu. Mari hamuna munyika, zvinhu zviri kudhura, vanhu vari kuurawa nemi vanhu veZANU PF. Hamene kuti pane humbo here kuti vanongedze kuti vanhu veZANU PF ndo vari kuuraya vanhu. Tine tichida kutaurawo zvine humbowo, asi nyaya yekuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari, kushayikwa kwezvimwe, ndo vari kunyanyochemedza vana veZimbabwe, Chris.
Yes, Jonga. Yes, Mr. Gwekwerere, what is the way forward after this? Because we heard that the demonstrations are starting in Harare on Friday, and you guys are giving them support this Friday as well. And then Monday, we have one in Bulawayo, Tuesday in Gweru. What will be happening to the other on the other days when the demonstrations go to other cities? Are you going to be still coming to the embassy?
Oh, no. What happens is that the main demonstration is the one that is going on in Harare, and that is the one which we are physically going to be supporting. The other demonstrations that will be going on elsewhere, we will be supporting them. There are so many ways in which we, as MTC, support these demos going on. So it is not necessarily that we will be going to the embassy and, you know, on all the other days that will be happening. We are together, we are in solidarity with all the plans that are being put in place by the party in Zimbabwe. So we will be there, we are there. Those who are in the party and those who know how we operate, they know we will be there, and they have all our full support.
Mm.
Okay.
Thank you so much. Timbonzwa vaguni. Vaguni nerurimi rwaamai. Tanzwa kuti vechidiki veZANU PF kutanga nhasi vari kuungana muHarare Gardens kuchange kuchiitwa dzidziso yezvekurima mangwana nemusi wechishanu. Asi vakawanda vari kuona kunga inzira yeZANU PF yekuunganidza vechidiki kuti vange vari panzvimbo imwe chete kuitira kuzokanganisa kuratidzira kuri kurongwa neMDC uku. Munotiwo. Hello, Mr. Guni. Hello.
Hello, mri kuti dzai?
Dako kunzwai, ameno kana manzwa mubvunzo wandabvunza.
Mubvunzo ndaunzwa, ndiri kuti isusu seZANU PF takanyorera mapurisa tikapindurwa, tikapiwa mvumo yekuungana ipapo. Tiri kuita zvidzidzo zvedu zvekuimba vechidiki vedu. Ikosi yedu yatiri kuita iyoyo hazvinei neavo vari kuda kuita mhirizhonga, asi vakada kuita mhirizhonga. Kana tikaona kuti vanochengetedza mutemo vakurirwa, tinosungirwa sezvizvarwa zveZimbabwe kubatsira kuti munyika muve nerunyararo. Asi zvatiri kuunganira izvi ndezvedu seZANU PF, hazvinei neveMDC.
Asi shuva shuva vaguni, mungafunga kuti MDC ingaita mhirizhonga, ingatepura mapurisa nemauto zvokuti imi veZANU PF mungazotsvagwa kunzi uyai mubatsire?
Takazviona gore rapfuura. Vakapisa dzimotikari, vakarova vanhu, vakapwanya zvivakwa muHarare. Asi zvinhu zvatiri kungotaura, zvinhu zvakatoitika. Mapurisa akauya akavatadza kukazodedzwa mauto. Saka chakatanga ndochakachenjedza. Gore rino tiri kuti iye zvine zvitakasvinura, tiri kuteya nzeve pasi, maziso takavhura. Tinenge tichivaongorora tiri kure tichitarisa. Kana zvatiri kutaura, kana vakaita machi yavo sekodzero yavo yevanhu veZimbabwe vachiita zviri pamutemo, pasina kukanganisa vamwe vanhu vari kuzvifambira, vari kuzviitira mabasa avo, pasina kupwanya midziyo, pasina kuita mhirizhonga, hapana vanovanetsa. Vanongoita machi yavo voenda kudzimba dzavo mune zvakanaka. Asi vakada kuzoraudzira pamutemo apo, ndo patiri kuti isu seZANU PF tiri kutokurudzira hurumende kuti iunze vese vanokwanisa kuchengetedza runyararo vagare vakagadzirira, nekuti takazviona gore riya rakapfuura kuti vanhu havanoita misindo inozourayisa vanhu vasina mhosva.
Aiwa, ndazvinzwa hangu vagoni, ndisati ndapa kune vamwe. Ndiri kuona hangu kuti vana vachafera kosi yamuri kuda kuitisa yekurima iyi, nekuti munee makateya nzeve kuda kuona kuti hakuna mhirizhonga here, hapana achamboteerera zvekurima izvi, tichaita nzara futi.
Aiwa, kudzidza kurima zvine kuti pane munda watakaisa muHarare, aiwa, kupanana njere, kuitira kana taa kuzoenda kumapurazi uku, aiwa, tonorima zvedu kuti vana veZimbabwe vagute.
Pasina practical ingori. Ah, paka umaragaitis gwa jamba wanengo arda utaura something kana ndava gwekwere.
Oh yes, sir.
Yes,
listening to Mr. Goni, that is a voice of intimidation. He is actually sort of intimidating people now, which, you know, this is what we will do to you when you come to the States. What we are saying to the Zimbabwean people is that come in your numbers and make sure that you create a good future for our children and our grandchildren. We should not listen to these intimidations that are being coming from Mr. Guni.
Ndingeri chida kutaura kutsinidzira nyaya yekuti izvo kuti tipenge tiri kunze kuno tiri kuma embassies nekumwe zvinobetsera here zvinobatsira. Chokwadi ndechekuti izvo kazhinji vanhu vanonzwikwa vanenge vauya kunoku ndiva vava vana Dr. Guni nevamwe vavo vari muhurumende vanenge vachiuya kumahofisi kunoku vachizotaura zvinhu vakanyarara. Isusu tisingazozivisi vanhu patinobuda tonomira panze ipapo peembasi papapo totanga kutaura kuti bodo kuZimbabwe uku kune vanhu vakaipa vanhu ivava muri kutaura navo zvavari kuitira izvi ndo zvatisingadi. Ndipo panobva pazivisa vati vese vaya vari kuteerera vavenge vachingonzwa idzire ZANUPF vochitaiwa ko kune ava vanhu vavo chavari kutaura chii zvobva vaidzosa nyaya kuti vochitanga kutsvaka kuitazve kugugla kunzwisa kuti chii chikuitika kuZimbabwe harisi ZANUPF chete inonguva iriyo inotaura. Nevamwe vese maZimbabwe ipapo patinenge takamira ipapo zvinobva zvabuda.
Thank you so much. Hey, Chris.
Ndikapindura here?
Pindurai tinzwa
Guni. Very quickly, we are running out of time.
Ndinoona kuti inini regaitange navagwetere zvavataura. America haizoterere vanhu vanenge vachimata zvavo mutara vachipedza nguva yavo vari mutara vakamira pamugwagwa. America ine embassy iri kuZimbabwe, ine vanhu vanoshanda ikoko vanoita basa rekuongorora zviri kuitika munyika yeZimbabwe vachitumira mareports kuno kuWashington DC. Saka musanyepera vanhu kuti America ichakutererai makamira mutara vamunenge muchiimba zvenyu muchiridza ngoma. Aiwa, itai zvenyu, mune kodzero yekuita izvozvo, itai zvenyu, asi musanyepera vanhu kuti ndo zvichatererwa neAmerica kana nedzimwe nyika dzekunze izvo. Vane nzira dzavanoshandisa. Isu tinotaura navo hongu ichokwadi, tinotaura navo sehurumende kunoku nesu vamiriri vari kuno tinotaura navo ichokwadi ichocho. Asi kana ivo vachida kunzwa kunze kwedu isu
tinotaura ndozvati zvatiri kutaura izvozvo. Sei muri kuda kutirambidza kuti tiendepo?
Tatiisusu handiti makaapplya mukapiwa permission nesitiyeye muno muDC kuti uyai muemba zvenyu muri pamugwagwa, endai munoita pamugwagwa penyu ipapo, asi musapinde kuembasi nekuti kuembasi kune vanhu vari kuita basa ravo.
Vagwekwerere, ndikuisei mubvunzo, are you going to hand in any petitions kuembasi?
Yes, sir. We have those.
Vajambao, muri kuitawo zvimwe chete here ku London?
Yes, we'll be handing in petitions, but the idea yekuti vandiregai vanhu vashandi, we are actually going to make sure that there is no business that is going to happen on the day at the embassy. That is one of a way of demonstrating.
Oh, thank you so much, gentlemen. Unfortunately, we have run out of time, but we hope to join you soon again. Thank you so much.
Oh, thank you very much.
Okay.
Thank you.
All right. Thank you. Okay.
Thank you.
Yes. Those were our guests. We had Dr. Frank Guni of the ZANU-PF America Province, Washington, D.C. Chairman, and then we had Tamburai Gwekwerere, the MDC North America. He was a representative from New York. And we also had Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council from the United Kingdom. And here in the United States, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Tobata Namushurongwa, the Studio 7, Notevera.